manera akanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 26 2017 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varume vatatu vari kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mwedzi wapera vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzotaura zvinoreva kuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remitemo nebato rezanu PF richishandisa uwandu hwenhengo dzaro muparamende. Sangano rinozviti hashtag this constitution, my constitution, roshora zanu PF iyo rinoti inomanikidza vana vechikoro kusiya zvidzidzo zvavo kuti vapinde mumisangano yebato iri zvikuru misangano inenge ine mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi raramba kutambira chikumbiro chenhengo nhatu dzeMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai chekuti dzitongwe dzichibva kudzimba zvichitevera mhosva yadziri kupomerwa yekuponda mupurisa mukuratidzira kwakaitika muHarare masvondo maviri apfuura. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro muzvare Priscilla Chigumba vanyima nhengo nhatu dzeMDC mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yadziri kupomerwa yekuponda mupurisa vaDarlington Madzonga, vaBarnabas Mwanaka navaEdmore Musvubi vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaponda mupurisa vaTokmo Piri pakuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDCT muHarare masvondo mashoma adarika. Vatatu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana chavanoziva nezvenyaya iyi. Mapepa ari pamberi pedare ekuramba mhosva anoti vasungwa ava vaive vasipo pakaitika chiitiko ichi, uye mupurisa uyu anonzi akadonha motokari yemapurisa mushure mekunge mutyairi wemotokari iyi asimudza motokari pairatidzirwa apa mushakabvu asati anyatsogara zvakanaka zvakapa kuti adonhe. Mutongi wedare ati vasungwa vatatu ava vakatarisana nemhosva yakakura kwazvo zvekuti havakodzere kuburitswa muusungwa. Izvi zvatsinirwa negweta revasungwa ava vatonderai Bhatasara, avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Chikumbiro chevakomana vari kutongerwa nyaya yekuuraya mupurisa yekuti vatongwe vachibva kumba charambwa nedare reHigh Court nhasi. Zvinova zvinhu zvatisuwisa chaizvo. Pari zvino tichakamirira kuti tipiwe mareasons kana kuti zvikonzero zvekuti sei idare ratonga richidaro. Tikazviona tozvinanganidza toona kuti tinokwanisa here kuti tiapile kana kuti tinombokwanisa kuti timire tozodzokerazve kuHigh Court neanonzi machange the circumstances.
Vasungwa ava havasi nhengo dzeMDC dzekutanga kupomerwa mhosva yekuponda mupurisa. Pane dzimwe nhengo nhatu dzakatongerwa kugara mujere kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda mumwe mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview muno muHarare muna 2011. Mune imwewo nyaya, MDCT yashora kupasiswa kwakaitwa bhiri rinoona nezvekugadzwa kwemukuru mukuru wevatongi munyika nezuro kanoveke kutanga kuvandudza bumbiro idzva remutemo yenyika iro rakavhoterwa neveruzhinji muna 2013. mutauriri weMDCT vaObed Gutu vati zvakaitwa izvi zvinoratidza kuti bato rezano PF harikoshese zvido zveveruzhinji avo vakavhotera bumbiro idzva remitemo yenyika.
Tinoshora zvikuru Constitutional Amendment number 1 iyo yakapasiswa muparamende nezuro. Izvi zvangotaridza kuti hurumende yezano haide zvido zvevanhu. Vanoda hutongi hwoudzvanyiriri, hutongi hwokuti munhu anenge ari president ndiye ane masimba ose kupfuura vamwe vanhu vose. Izvi zvaakutyisa nokuti zvavatanga kuamenda kudai zvotoreva kuti vachagara vachidzoka kuparamende vachida kuwedzera zvimwe zvigamba mamwe maamendments akawanda.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU PF inogona kuchinja chero upi mutemo uri mubumbiro remitemo painodira sezvo ine nhengo dzeparamende dzakawanda kukunda mapato ese anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Biri rekuvandudza mutemo wekudomwa kwevatongi vematare rekutanga kana kuti Constitutional Amendment Bill number 1 rakabudirira nezuro manheru mudare reparamende repasi. Izvi zvave kureva kuti biri iri rave kuenda kudare repamusoro reSenate uko rinotarisirwa zvakare kubudirira pachitariswa uwandu hwenhengo dzeZANU PF dziri mudare iri. Nhengo dzeparamende zana nemakumi masere nembiri dzakavhota kuti biri iri ribudirire makumi mana neimwe dzichipikisa. Biri iri rakabudirira zvinenge zvave kureva kuti mutungamiri wenyika ndiye anenge ave nemasimba ekudoma mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice muteedzeri wake pamwe nemutungamiri wevatongi kana kuti Judge President. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vachidzidzisa paKent University kuUnited Kingdom Dr. Alex Magaisa vanoti zvinhu zvinoshungurudza kwazvo kuti paramende yakapasisa mutemo uyu kuti ushandurwe ichidzosera simba kumunhu mumwe chete sezvaiitika kare. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Semaonero angu inyaya inoshungurudza zvikuru nekuti bumbiro remutemo ranga rakagadzirwa richiita iro kuti kusarudzwa kwemajaji kwevatongi vekumatare edzimhosva kunge kuri pachena, kunge kuine vanhu vakawanda vanobata basa racho rekuti ndiani achagara pachinzvimbo. Zvino kana simba iri raakudzorerwa kumunhu mumwe chete sapurezidendi sezvaitika izvi, zvinoreva kuti tadzokera kwatakanga tiri, uko kwataiti hakuiti. Saka zvinhu zvinoshungurudza chaizvo kuti paramendi yakapasisa mutemo iwoyo wokuti bumbiro remutembo richinjwe nekuti taakutodzokera kumashure.
Tingaona iri nzira ichange yaakushandiswa nehurumende here yekuti mitemo yavanenge vachida kuwandudza vanongoipasisa muparamende?
Chinotonoshamisa acho ndechekuti avo vanonge vazviita kwakawanda muparamende iyoyi nokubva muna2013 nokuti vagara vane yainganzi 2/3 majority. Ndo zvinhu zvinodiwa kuti munge muchikwanisa kupasisa mutemo wokuchinja bumbiro remutemo. Saka ndaona kuti vanenge vatononoka havo kuzviita, asi vatotanga kutanga kwavaita ikoku zvichareva kuti vachange vakuita kuchinja kwakadai nenguva yakawanda. Takazviona pabumbiro remutemo raivepo kare nokuti rakangochinjwa kakawanda kusararaa nezvigamba. Iko zvino ndo zvichaita kuti pabumbiro remutemo iroro.
Asi pane nzira here dzekuti vanhu vangagona kupikisa zvinenge zvaabuda muparamende umu kumatare edzimhosva?
Zvinonetsa nekuti matare edzimhosva anoteerera zvinenge zvataurwa kudare rekugadzira mutemo kunova kuparamende. Saka kana paramende ichinge yati mutemo wachinja waita zvakati, ndo bumbiro remutemo, ndo mutemo mukuru, hapana zvikuru zvingakwanise kuitwa kuti zvichinjwe nekuti mune makutoudza dare kuti richinja bumbiro remutemo. Izvo dare rinoti kwete isusu hatina simba rokudaro. Mitemo inogona kuchinjwa kana ichinge yapasiswa nedare mitemo iri pasi pebumbiro remutemo.
Avo vanga vari gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo Dr. Alex Magaisa vachitaura vari parunare kuKent kuUnited Kingdom naJonga Kandemiri weStudio 7. Ne Mhepfenyuro yeVoice of America yaenda nasi kuWilliam and Mary University iri mudunhu reVirginia kunoona vechidiki vekuAfrica vari pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti Godfrey Kurawone naDzikamai Bere vari pakati pevechidiki vemuAfrica vari pachikoro ichi. Mutori wedu wenhau Ntungamiri Nkomo ari kuWilliam and Mary University. Ntunga, zviri kufamba sei ikoko?
Ongo blessing tichangosvika kunoko kuWilliam and Mary college kwauri kutaura iwewe kuti vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vari kupedzisa zvidzidzo zvavo nhasi. Sekutaura kwako blessing tine vechidiki vekuZimbabwe vaviri Dzikamai Bere uyo achange achitura mashoko ake kana kuti presentation muminutes mashoma anotevera pasi pedingindira rinoti towards a new legacy for Zimbabwe. Uyezve Godfrey Kurawone achange achitaurawo nekubatikana kwevechidiki munyaya dzesarudzo rinova dingindira rinoti nechirungu youth participation in the 2018 general elections. Saka kuno kuvechidiki vese vari kuWilliam and Mary vanobva kunyika dzakasiyana siyana vanokwana ivo makumi maviri nevashanu. Uyezve vatereri ndofunga vacharangarira kuti vechidiki vese vanobva kuZimbabwe vanokwana ivo makumi matanhatu vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship ichi.
Mm-hmm. Saka vamwe vacho vari kupi vachaitawo magraduation akadai kunzvimbo dzavari dzakasiyana siyana idzi?
Ongo blessing ndizvo zviri kuitika svondo rino vari kugraduata kumacollege nemayunivhesiti akasiyana siyana kwavari muno muAmerica. Uyezve vachange vachiuya ikoko kuDC kumuzinda nemuswe chishanu uyezve nemuswe mugovera vakuzosangana ikoko kwemazuva mashoma then vanozodzokera kunyika dzavo nemusi wechina svondo rinouya. Saka kuno kusekutaura kwangu takamirira vabere kuti vange vachitura mashoko avo nelegacy yenyu Zimbabwe iyi yavari kutaura.
Tinotenda zvikuru Ntungamiri tichakubata zvakare tidzwe kuti zvafamba seiko kune zvizvarwa zveZimbabwe.
Neno ndinotenda blessing.
Tinotenda uyo mutori wedu wenhau Ntungamiri Nkomo ari kuWilliam and Mary University muMaryland. Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa National Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti havana urongwa hwekubatana nemamwe mapato anopikisa pari zvino vachiti mubatanidzwa hwekukwikwidzana nebato reZANU PF unofanira kunge uri mubatanidzwa wevanhu vane pfungwa dzakafanana. VaMaduku vanotiwo kunyange hazvo bato ravo risiri kuwana mavhoti akawanda musarudzo dzemabielections dzariri kupinda havasi kuzoregedza kupinda musarudzo idzi sezvo vachiti vane urongwa hwekuumba bato ravo rakasimba mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nyaya yecoalition haina kuipa. Tinonzi coalition kubatana kwevanhu vane pfungwa dzakafanana, vane zvidanga zvakafanana. Saka NCA haitomborambi zvecoalition, asi so far hatisati taona bato rezvematongerwo enyika dzine pfungwa dzakafanana nedzedu. ZANU PF titobvisa zvedu, vanhu varikudata coalition against ZANU. Asi kana munhu achiita bato rezvematongerwo enyika anenge achiti tida kuzotonga nyika iyi nenzira iyi, hauti kwainzi chekutanga ndimbobvisa aripo ndosanga kufunga kuti ndoita sei. Ndozvitaurwa nevanhu vecoalition. Saka hatina pfungwa yakadaro. Saka yekutanga pfungwa for example takasenchei takarizoita pati nekuti mamwe pati rezvematongerwo enyika aripo anotofunga kuti nyika ine bumbe remutemo rakanaka. Bumbe remutemo riripo rakashata zvisingaiti, rinorambidza nini vari kunze vakaita vakwanisa kuvhota kaye diaspora ivo vainyepa kuti hanzi ipi zvirimo izvozvo zvekuvhota. Takutaurwa kuti hamuna. Bumbe remutemo riripo haripi vanhu kodzero chaidzo dzekuti vanyatsosununguka. Saka panozopera zuva anondabatani nepati inofunga zvakadaro. For example MGCT iye akakambe nasitereki ichiti vhotai yes palast referendum. ana munzura akangorara kubakwaza andofunga kuti akaita chinhu chakakura sereki chekutunzura bundo remutemo iro rakashata zvaro saka ndobatana nemunhu akadaro pakuti gotavo uina akatenge taura kugadzisa bundo remutemo iye haafungiri bundo remutemo rinofanira kugadzirwa imwe example ndeyekuti susense pati yedu inoda kuchinja mutemo yevashandi vashandi vemuzimbabwe vari kudzimirwa zvisingaiti asi mamwe mapato akafanana namzct vanotofunga kuti zvakanaka izvo kwadzara nana edicrosaya vanotofunga kuti zvakanaka saka unobatana nemapato akadaro seiko
asi kama madhuku vanoti mavhoti amuri kuwana apa mashoma zvikuru zvekuti vari kuti hapana kwamungasvika
aya mavhoti atiri kuona ndeye by election and mavhoti atakataura kuti tiri kuda kuti vanhu vatizi vanhu ava vakatowanda even pavautaura neni panapa kune vanoshatisopiya vana madhuku vane pati ep nc haisati yazikanwa sepati saka mavhoti ari kuuya ari kuenderana nekuti hatisati tanyatsozikanwa hatikarwi mamidia patotaura chete sekutaura kwatiita newewo kukashoma sereki mimi chete ndivi vanhu vanotongokavha nca vati ukaverenga herald ukaverenga tuesday ukaverenga chiuka hapana paunotaurwa zvenca
vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa renca muzvinafundo lovemore madhuku vari parunare muharare makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashort wave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Somalia iri mudambudziko repekugara idzva sezvo vanhu vari kutiza kusanaya kwemvura pamwe nehondo zvikuru mudunhu rekuchamhembe kwenyika iyi vagerard waite vanhu vemukuru wechikwata cheinternational organization for migration musomalia vaudza voa kuti vanhu vangangoda kusvika mazana masere ezviuru vatiza misha yavo nekuda kwenzara mumwedzi minomwe yapfuura vanhu gumi nevanomwe vave kuzivikanwa kuti vakafa mutsaona yekudhirika kwechivakwa chemuturikidzanwa yakawanda chakaitika nemusi wechipiri mumumbai kuindia zvikwata zviri kutsvaga nekununura vanhu zvawana mimwe mitumbi muchivakwa chakapararira ichi mukutsvagwa kuri kuitwa vanhu vakapona mutsaona iyi usiku wose sangano rinozviti this constitution my constitution rinoti harisi kufara nezvinoitwa nezanupf iyo inonzi iri kumanikidza vana vechikoro kusiya zvidzidzo zvavo kuti vapinde mumisangano yebato iri taurai shava anoti panyaya inotevera
sangano iri rinoti kumanikidza vana vechikoro uku kunoita kuti vanasikana kunyanya vatarisana nenjodzi yekubatwa chibharo rinotiwo gurukota redzidzo yepasi valazarus dokora vanofanirwa kuisa mitemo yakajeka inorambidza maitiro akadai mukuru wesangano iri muzvare abigail mupambi vanoti sangano ravo raendesa magwaro enyunyuto kumahofisi ebazi redzidzo munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika
taachinguva takatarisa vana vechikoro vazhinji vedu vatinenge tafunga kuti vaenda kuchikoro vatinoona vavava kumaralis tinoona kuri kusabatwa zvakanaka kwavana ikoko zvinhu zvakadaro zvinofanira kumira yatingati neimmediate effect nokuti vana vakadaro vane kodzero dzavo and havanenge vazhinji vavo vakadaro havana kutombosvika zera rokugona kuti ati ndinoda political party handidi izvinhuvaichi saka zvinhu zvinototishungurudza zvikuru
muzvare mupambi vanoti pane kuti bazi redzidzo rikoshese kuchinja zvidzidzo zvevana sezvarakaita munguva pfupi yapfuura ringadai richikoshesa zvikuru nyaya yekuona kuti kodzero dzevana vechikoro dzachengetedzwa vati kumanikidzwa kuenda kumisangano iyi hakutyori kodzero dzavo chete asi kuti kunosiya vanasikana vari panjodzi yekushungurudzwa kana kubatwa chibharo
marali iwaya mazhinji anopera usiku tine vana vasikana tinoona kuti pane njodzi huru yokuti vanokwanisa kana kubatwa zvibaro muprocesi idzedzidzi dzinenge dzichiitika tozodzoka todzokora toti kativo vachimbotsvake iko kumarali tsika yakadai inofanira kumira
murongi wemabasa musangano rethis constitution our constitution mudunhu rematevereland south valangton mupofu vanotsinirawo kuti bumbiro remitemo yenyika rinoburitsa pachena kodzero dzevana vachitiwo zvakakosha kuti bazi rezvedzidzo rive pamberi mukuchengetedza kodzero idzi
constitution yedu yenyika inotaura pachena kuti vana ngavave pa environment inobvumira yavanova safe. Ko usefu wacho huri kupi pamarali? Usefu wacho vanohwana kupi? Ndiana anenge achiva monitor vana ikoko kwavanenge vari kuma stadium? Ndiana anotarisa kuti vana havarasike kana tavapinde munjodzi? Izvo tiri kuti kwete, vana ngavakure vari mugora rakanaka, kwete kuti vane vakure vachikurisa sekuti masoja. Ayo havazi masoja, vana vedu havana vechikoro.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo kana kubato rezano PF pamusoro penyaya iyi. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti bato ravo rinoshorawo zvikuru kumanikidzwa kwevana vechikoro kuenda kumisangano yezvematongerwo enyika, vachiti bato rezano PF rinozikanwa nekushungurudzawo vasingaritsigiri, vachitiwo vechidiki hapana zvavangadzidza pamaitiro akadai. Vamaposa vanoti pane mutemo unotaura pachena kuti kana vemapato rezvematongerwo enyika vachiita misangano yavo, havafanirwe kumanikidza vanhu kuenda kumisangano iyi. Nguva dzose panoitwa misangano yezanu PF munzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe vanhu vanogara vachinyunyuta pamusoro pekumanikidzwa kuenda kumisangano iyi. Asi vebato rezanu PF vanogara vachiti vanhu vanouya kumisangano yavo nekuda kwavo pasina anomanikidzwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchikamu chechirongwa chedu apo tinotarisa upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Eva Mudambanuki vekereke United Methodist pamusoro pemasangano akasiyana-siyana echiKristu emadzimai emuZimbabwe. Hurukuro iyi yakaitwa kuNashville kuTennessee kumusangano mukuru wemadzimai kuZimbabwe weWomen of Dominion International.
Musangano wegore rino wanga wakapfuma zvikuru. Wakasiyanei, wakasiyana pakuti tinofamba kubva pane chimwe chinano tichienda pane chimwe chinano. Gore rakapera takanga tine imwe theme. This year tine theme ya surely in goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Chendadzidza pakuitwa in power kwaitwa madzimai nemutauri wedu Mai Utaunashe kubvire kusimbisa simba riri mune munhukadzi. Vanhukadzi wawe vanozvimiririra nekuone kukosha kwakaita munhukadzi zvichitorwa kubve muBhaibheri. Tichitenda zvakare nemarudzidziso anga aripo evana nemaages ese akasiyana-siyana. Saka wanga uri musangano wanga uri all around waibata vanhu wese.
Mungati mudzimai asina kuuya kumusangano uyu akarasikirwa zvakadii?
Wakaruzirira zvikuru, itori kurudzire kuti muna 2018 madzimai vanofanira kurudzirwa kuuya nevana nevakomana kubata basa guru rekutore dominion mukati mwenyika ino yatiri kugara iyo Mwari akatipa.
Zvakakosha zvakadii kuti munhukadzi ange achisanganirana nevamwe mumasangano akadai?
Zvakakosha nekuti munhukadzi anopfuura nemwakawanda munorwadza. Semufananidzo kuti munhukadzi anofirwa, munhukadzi anokwanisa kusiiwa nemurume, munhukadzi ane basa guru rekuchengete vana. Saka paanouya kumusangano weWomen of Dominion, anouya echipiwe simba kana kuti kuitwa empowered kuti arambe akashinga nekuone izvo Mwari, zvikomborero izvo Mwari akaisa mwaari, kuti aramba achishandira Mwari nekushandire mhuri nekuraramawo upenyu hwekukudza Mwari nguva dzose.
Mumwewo ndiye angati, ndinoenderei zvangu kumisangano yakadai, inopedza mari, ndinongotarisawo paTV kana kuteerera paredhiyo.
Chikuru kubuda mumba, munhu akabude mumba make achienda kune wamwe, pakati pewamwe zvousina unodzidzawo kune umwe. Saka mune munhukadzi wose mune zvipo zvakaiswa izvo tinodzidza kana kutora kubve kune umwe nekune umwe. Papari kutaura muparidzi wedu kana guest speaker wedu Mai Utaunashe, tatodzidze zvakawanda kuti nyaya yemadhaudhu inorewei kungopa semufananidzo. Saka munoona manje kuti mudzimai anofanira kuti awe VW, a virtuous woman or wisdom woman or wise woman. Saka izvozvo izvo zvakakosha, asi kana uri kumba kwako kana uri paTV, of course you can pick one or two things or we can learn, but it's always important to be out kudzidzawo kune vamwe vanhu.
Avo vangwari Reverend Eva Mudambanuki vekereke United Methodist vachitaura na Praxidis Jeremiah Studio 7 vari ku Nashville, Tennessee. Nyaya yekuchikorwa kwekodzero dzevanhu inonzi yange nyaya dzekuchikorwa kwekodzero dzevanhu dzinonzi dzange dzakawandisa gore rapera zvichienzaniswa nemamakore apfuura. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda mugwaro rakaburitswa mwedzi uno nemukuru mubazi rinoona nezvekunze kwenyika muBritain, iro rakazivisa kuti kutyorwa kwekodzero zvikuru sei nemapurisa nemasoja mugore ra2016 kwainge kwakawandisa. Gwaro iri rinonzi Human Rights and Democracy, the 2016 Foreign and Commonwealth Office Report, rezve nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuputswa kwedzimba dzevanhu, kurohwa nemapurisa, kupomerwa mhosva dzine chekuita nezvematongerwo enyika, kumbunyikidzwa kwekodzero dzekusangana nevamwe, kusungwa pasina mhosva pamwe nekuratidzira. Izvo zvinotsigirwa nasachigaro weZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC vaElastro Mugwadi vanoti havashamiswe neuwandu hwemhosva dzakaitika gore rapera. Vamugwadi vanoti vakatambirawo nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzakawandisa dzinosvika 656. Vamugwadi vanoti hazvirevi kuti pakaita uwandu hwemhosva dzekutyorwa kwekodzero, asi kuti vanhu vave kuziya kodzero dzavo pamwe nekwekuenda kana kodzero dzavo dzatyorwa kuburikidza nedzidziso iri kuitwa nekomisheni yavo.
Maripotsi ari kuwanda nekuda kwekuti vanhu vazhinji vaakuziva kuti kune commission inoona nezvekodzero dzavo. Izvi zviri kuitika nekuda kwekuti commission iri kuita roll out kana kuti iri kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana ichinoita atinoti maroad shows, maoutreaches aya inenge ichiunganidza vanhu ichivadzidzisa nezvekodzero dzavo.
Vamugwadi vanokurudzira vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika kuti vayambire nhengo dzavo kuti dzisaite mhirizhonga mukutsvaka rutsigiro rwesarudzo dzegore rinouya kuti uwandu hudzikire. Sachigaro weZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP uye zvevari mukuru weZimrights vaOK Machisa vanoti vanobvumirana nechinhano chepasi chakaiswa Zimbabwe panyaya yekutyorwa kwekodzero.
Regai ndikutaurire kuti history haifi yakapfudzwa nenyaya yekuti tazomboita karunyararo. Tikadzokera sure uko kunana 1983-84-85 tinowanikwa kune chinhu chainzi kukura. Tikafamba-famba pamberi apo tikaenda kuna 2008 tinowana kune hondo dzakaitika muZimbabwe zvinokodzera kuti Zimbabwe ipinde imomo.
Vamachisa vanoti vave kutyira kuti mhirizhonga ichakwira zvakanyanya gore rino nekuda kwesarudzo dzegore rinouya. Izvi zvinotsigirwa navawili Nyambe vanogara mumusha weruzhinji wechitambo muchinoi. Vanyambe vakambopazirwa imba yavo gore rapera vanoti mapurisa hapana chavakaita kuti vabate vanhu vakatema imba yavo, nokudaro vanoona mhirizhonga yakawanda kutanga gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa matanho ari kutorwa nemapato ari kurudzira vari kunze kwenyika kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Varume vatatu vari kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mwedzi wapera vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Nyanzvi dzemitemo dzotaura zvinoreva kuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remitemo nebato reZANU-PF richishandisa uwandu hwaro mudare reHouse of Assembly. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusemina Praxidis Jeremiah PJ munawo dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lesithathu mhla ka 26 Ntulikazi 2017 nguPraxidis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ndaba akafuna ukumatsha kade belandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatshile peacefully. So angikuboni nje kule risk yokuthi amapolisa engabayalisa but njalo alimangali ngakho ngoba vele sijasiyawazi amapolisa lapha Zimbabwe.
Abenhlanganiso ezilela amalungelo oluntu eHarare bazondiswa ngamapolisa avimbe ukutshengisela kwabakhubazekileyo.
Namhla lilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izane isiqalile ngokungalandeli imithetho yelizwe sebegambele isisekelo sombuso esavunywa nguZulu ukuthi yiso sisasebenza kuleli lizwe.
Ibandla leZANU-PF lenelisa ukusebenzisa ubuningi bamalungu alo edalela ephalamende ukuvotela umthetho ukuguqula ingxenye yesisekelo sombuso u-Amendment 1 Bill. Kwezemidlalo silethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yesigabeni saphezulu seCastle Lager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu eHarare bazonde bagane unwabu ngenxa yenyathelo elithethwe ngamapolisa lokuvimba abakhubazekileyo ukutshengisela ngokufola belubhekise edalela ephalamende ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kutshengisela bekumele kwenziwe namhlanje kukhokhelwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe People and Parents for Children with Disability. Omunye wabasole amapolisa ngumnumzana Zisunko Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukugcwaliseka kweziqondiso ezabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kwezokuthuthukiswa kwabantu, ama-Sustainable Development Goals, SDGs, eye Growth Age Development Program, GDP.
Thina njenge-GDP sithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumente wethu ikhangele kuhlelo zokuthuthukisa abantu abagugile njalo nokuthi ilizwi labo lizwakale ephalamenti yethu eZimbabwe. Lokho okuyikho okufunwa luhlelo lwama-Sustainable Development Goals, ama-SDGs, ngoba singathiya abantu abagugileyo kumbe sikhangelele laba bantu phansi, lokho kuyinto ebuyisela emuva ukuthuthuka kwethu njengelizwe leZimbabwe.
Kwasekelwa ngumnumzana Charles Nyoni owe-Occupy Africa Unity Square othe okwenziwe ngamapolisa eHarare yikwephula amalungelo oluntu akusisekelo selizwe.
Laba akade befuna ukumatsha kade belandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatshile peacefully. So angikuboni nje kule reason yokuthi amapolisa engabayalisa but njalo angimangali ngakho ngoba vele sijasiyawazi amapolisa lapha Zimbabwe ukuthi abusa nje vele ekhokhelwa ngu-Robert Mugabe neZANU-PF bayenza intando yabo ngama-rights akaZulu walapha elizweni.
Umnumzana Hilary Mlambo ngomunye wabakhubazekileyo obekukhangelele lokhu kufola obekufunwa nguye labanye bakhe ethi uya kwethula incwadi yezikhalazo nje edalela ephalamende kanye lemahofisini kahulumende awe Compensation House.
Asikwazi ukuthi bayalelane but sibona ngani ukuthi kule politics phakathi basenza basitshela ukuthi siyatshayiwa yini sitshayelwane. Thina siba ku-politics sikhona ukuthi sibe siyazilwela ukuthi siyaziwe singaphangeli ngaphansi kuphela. sifuna i-government isinelele isiyenzele konoko esikufunayo njengabantu siyafana labo bantu.
Okunye okukhathaza abakhubazekileyo njengaye umlambo ethi ludaba lokubandlululwa kwabo.
Nxa besiyalisa siyakhalela ngaphi thina abantu abagomileyo. Lathi sifuna umsebenzi, sifuna ukuzenzela izinto zethu, asifuni i-discrimination. Hayi, ayisikho lokho esikufunayo. Bayasibambela njengoba kuthi yibo aba-epopoted yini na. Hayi, asikufuni lokho.
Ngenxa yokuphuza kokuthola umbiko okwaliswa kwalokhu kufola ngamapholisa, bese bekhona abaze ukuzaphatheka kikho abanye bevelele esigabeni seMashingo. Amapholisa abikwa ethusele abekade befuna ukutshengisela laba ukuba bengaqhubeki ngalokhu kutshengisela ngoba bengalandelanga umthetho. Bekumiswe imota ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uZulu amanzi ababayo kanye lebikade igcwele amapholisa angafika phose yamachumi amahlanu bucwadlana ledale lephalamende. Kuthe emahofisini kahulumende ogatsha lwezisebenzi awe Compensation House obekungenye yendawo lapho bekumele base khona enye yalezincwadi zezikhalazo bekunyakazela amapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibandla lezanu-PF izolo lenelise ukusebenzisa ubuningi bamalunga alo edale lephalamende ukuvotela umthetho wokuguqula ingxenye yesisekelo sombuso. Ingxenye le i-Amendment Bill No. 1 iza kupha amandla umongameli Robert Mugabe ukuba akhethe umkhokheli wabahluleli kunye lomsekeli wakhe. Bekufunakala amavoti afika phose amakhulu amabili 180 khona kula malunga amakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Kula malunga ibandla le-MDCT amashumi amane lanye 41 avotileyo ukuthi umthetho lo ungaphasi kodwa kwehlule. Bekulokudonselana idale lapho amalunga ibandla le-MDCT ezama ukuthi lumthetho ungaphasi. Omunye umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uMnumzana Nelson Jamisa uzame ukuthi kuvotwe ensitha ngoba amanye amalunga abesesaba ukungavoteli umthetho esazakala kodwa usomlomo edale lephalamende uMnumzana Jacob Mtenda wala. UChris Gande weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo othi okwenzakeleyo utshengisa sobala ukubana ibandla leZANU-PF alifuni ukulandela izifiso zikaZulu owapha impono yakhe esithi kafuni inguquko.
Namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izani isiqalile ngokungalandeli imithetho yelizwe sebegambele isisekelo sombuso esavunywa nguZulu ukuthi yiso sisasebenza kuleli lizwe. Sebethe izani ithe sibona ukuthi abakufunayo kakwenzakali sebehambe bayagambela silalo thina njengebandla le-MDC abameli bephalamende balutshwane kakhulu ukuthi sanelise ukunqoba izane nxa sokufika isikhathi sokuthi siyevota sivotela leyani.
Bakhona abanye abathi ngabe kungaxotshwanga amalunga edale lephalamende abahamba ukutenda ibidi, lithini linalo?
Asibe qiniso la nxadi bekhona bona abangu-20 izane izafidla ngoba yibo abale majority. Ukuba khona laba abakatenda ibidi abaxotshwayo lanxa sengikade bekhona inombolo yethu kayifiki ukuthi sinqobe izane, kumele uZulu kaNdaba azi ukuthi izane ivele yena isile majority phalamende lesikhathi singena abantu bakatenda ibidi yayivele ile majority. So kakutshintsha ngalokho
manje sekuzenziwani kathesi?
Kathesi ukuthi njengabantwana baseZimbabwe kumele sikhankase sibone ukuthi ngo-2018 izani sizayikhipha ngoba singehlule kuyenza njalo kumele sikwazi ukuthi sesiyakufa sonke sibulawa indlala.
Kuhamba njani ukuthi umthetho lowo ugcina ubhasiswa uyena uZulu wapha imbono engani kafuni ukuthi isigamba lesi sifakwe?
UZulu wacaca kusisekelo sombuso lapho kwabhoda khona amaprovinsi wonke esikhankasa. UZulu wathi nxa sekufika isikhathi ukuthi isisekelo sombuso saseZimbabwe Zimbabwe kasi simele sikanjelwe kumele kuhanje kuZulu kwenziwe i-referendum uZulu akhombise ukuthi ufuna ukuthi bafuna ukuthi kugambele mbeka bafuni kodwa izani ayithi nentando bayiphikiswa bakubona ukuqakathekile ukuthi benze umathanda ngoba bavele bangabantu abangahloniphi imithetho yakuleli lizwe.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT lapho ke bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ekhokhela umkhankaso wokulondolozwa kwesisekelo sombuso owe hashtag This Constitution, Our Constitution campaign yethe somphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora umlando wokuvumela ibandla elibusayo ukuthwala abafundi ibasa emihlanganweni yezombusazwe bechaza lesi senzo njengento elihlazo. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba.
Abazali bakhala ngokuthwalwa kwabafundi besiwa emihlanganweni yezombusazwe bethi kuchiya abantwana ikakhulu abangamantombazana bephakathi kokungena ekuhlukumezweni. Umqondisi we-hashtag This Constitution, Our Constitution wobulawayo, unkosikazi Abigail Nyampambi, uthe umphathintambo wezemfundo ngehlukane lomkhuba wokuvumela ibandla elibusayo ukubamba ngamandla abafundi ukuya emihlanganweni yezombusazwe.
Abantwana abantwana balamalungelo abo. Babilonga community, uminister is a custodian in terms of education. Uba ngako sithi kuminister, sicela ukuthi ahloniphe iconstitution yesizwe, ahloniphe amalungelo abantwana, ahloniphe nje ilizwe lonke jikelele.
Umongameli webandla le-MRP, umnumzana Mqondisi Moyo, uthe kulinyathelo elihle okwenziwe ngabomkhankaso we-hashtag This Constitution, Our Constitution.
I-ZANU-PF libandla lezigangi lezikliwi abalandaba lekusasa labantwana yikuthola ukuthi bathatha abantwana ngobuningi babo bebasa kumarali zabo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane lomoyo ethi ibandla elibusayo lephula amalungelo abafundi kanye labazali.
Lokukhathazeka ukuthi umfundisi obanetholwa ngabantwana from umgabe simzwile ekhuluma ngodlame elubhane vele izanu ifundisa abantwana ukugebenga lodlame bazazidlalela uhlupho luzazihlupha kusasa.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Langton Mpofu uthe uyabahlukuluza ukuthwalwa kwabantwana besiwa emihlanganweni yezombusazwe ngomumo okhona elizweni kudala amathuba okuthi abantwana abangamankazana bahlukunyezwe.
Ukuvikeleka kwabantwana yinto kakhulu emqoka ikakhulu nxa sikhangele abantwana abangamankazana. Abantwana abangamankazana bangabanjwa bangadlengulwa kuyona leyana indawo, ngubani ozabona, ngubani ozabavikela, njalo bafundiswane abantwana bethu yikwini abaye bekubona. Abantwana abethu ngasoma politicians abakafiki esigabeni sokuba bezikhethele.
Umsekeli kamongameli we-PDP umnumzana kucacaphulu laye usolele lihlazo
into le yokuthi abantwana bagqokiswa ama-uniform bayatshona betshaya izilogani zama-political party yinto embi kakhulu ephula amalungelo abantwana. Abantwana kumele ba-focus ba-concentrate ekufundeni.
IZimbabwe ilungiselela ukuqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo, njalo imihlangano yezombusazwe iyazakala ukuba izakwanda. Kodwa umongameli Robert Mugabe useqalile ukwenza imihlangano labasakhulayo, kodwa kumihlangano aseyenzile abafundi babanjwa ngamandla ukuya kiyo. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ngakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 lawe 15460 kHz ku-shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuvinjwa kwabahlala kwamanye amazwe ukuvota.
kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingenelani uhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America ise Washington DC. Esigabeni sethu esilandelayo wothi singakangeni khona sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakumsebenzi wokucitsha umlilo kwele France babikwa sebeqinisa imizamo yabo yokucitsha umlilo osuqhamuke endawana yonke emagosini alelo lizwe ngalesi sikhathi sokutshisa. Lo mlilo ubikwa usudale umonakalo omkhulu, abantu besala besengasela mizi isingumlotha konke lempahla yabo, ikakhulu emhlubulweni weRiviera emagosini aphakathi kwamadolobho aweMarseille leNice. Uthike amabandla aphikisayo kwele Venezuela asungule ukutshengisela kwawo ngokungayi emsebenzini okwensuku ezimbili ngenhloso yokuvubamba ngamandla umongameli Nicolas Maduro ukuba amise ukuvotela ukudinga ukuguqula isekelo sombuso isonto. Uhlelo olukhangela impilo yabeZimbabwe yasebehlala emazweni, lamhlanje sibe lethuba lokuxoxa lonkosazana Sam Tenson Sibanda, umongikazi osehlala lokusebenzela kweLebhilithane. Yena-ke ulohlelo aluqhubayo lokuncedisa ukuthuthukisa isibhedlela azalelwa kiso esempilo hospital sakoBulawayo. Ngalimpela viki elandelayo, uMasibanda ulohlelo lohlelo alukhokhelayo olwempilo Life Project balomcimbi wokubuthanisa imali owempilo maternity fundraising gala ngomgqibelo mhla ka 29 Ntulikazi eNorthampton kweLebhilithane oqala ngo 6:30 ntambama.
Igama lami nguSamuel Sotensen, ngibuya koBulawayo, ngihlala e-England ngise-UK at the moment, kodwa mina ngisiswa koBulawayo nje.
Yilo hlelo olalo olukhokhelayo wena?
Yilo hlelo engilwenzayo elokunceda ekhaya, njengoba ngithile ukuthi ngisiswa koBulawayo, mina ngumntwana owazalelwa empilo. So ngenceda esibhedlela sempilo ngeprojekthi esithi Life Project, isithi impilo project. So sinceda empilo maternity, yikho lapho esithi Life Project sikhona.
Lenzani sibisibili empilo?
Empilo, empilo mina ngokusebenza wami midwife, ngumongikazi njalo. So ekuhambeni lapha lokuthi umuntu nje ulokhu ifunda uziqeqesha usuya phambili, ngagcina sengingumidwife. And empilo ngihamba nje ngisiyavolontiya ama-services ami ekuncediseni omama abazikhulelweyo nabantwana abavezelekuthiwe. Awupheleli lapho umsebenzi esiwenzayo, ngoba kathi lokho yi-clinical side yezinto. Okunye sikwenzayo yikuklina isibhedlela sethu. Njengomuntu o-proud ngokuba ngowaboBulawayo, lokuba njengomntwana wasempilo wazalelwa empilo, siyaklina isibhedlela, sikline siqede sisipende. So akade sigqalisa umsebenzi wokupenda i-maternity, yiyo kade sisayipende ngesifte 2 years lokhu sisebenze ukwenza lokhu. So isikhulu isibhedlela fani, so silokhu senza kancane kancane. So yikho esikwenzayo empilo.
Ukwenza lokhu usebenzisa imali evela ngayo?
Ekuqaleni komsebenzi wami lo, ngaqala ngingumuntu ofuna ukunika back to the community what I got from i-community, ngoba ngizalela empilo. Into enkulu kimi ikunika, yikho engiqakathekisileyo, yikho engaqakathekisayo from the start. Esikhathini esiningi imali iphuma esikhwameni sami, ngihambe ngithenge khonokho engikwanisa ukuyithenga ngisaqalisa. Kodwa ngabona ukuthi izinto zakhona zilokhu zisiba ziningi, so ngaqalisa nje ngisenza lokhu kuthiwa ngama-cake sale, ukuthengisa amakhekhe ezibhedlela zalapha e-England zizongamaphawunda nyani okulutshwane, sitshintshe sihambe ekhaya sike senze lowo msebenzi. And sisakhula sinjalo kathi sisesenza amadina kulethi sile minyaka ethilesi lokhu sisenza amadina kanye ngomnyaka, sipheke sithenge thina ukudla wakhona sikupheke sibize abantu babuye sidle ndawonye, sikhontribute imali esiyikhontribute sithenge ipenda lama-gloves lakho konke okunidakala emsebenzini yethu esiyenzayo. sambe ngesimthempilo.
Seliwenze lokho okweminyaka emingaki?
Lo ngumnyaka we-6 esiwuphetheyo. Ngiqale ngiyedwa asikuseza ko ngihamba nje ngisanda ukuqualifya nami lapha e-England njengowedrive. Ngowesibili ngabuyela sengilabekela wabona umsebenzi engiwenzayo bawuthakazelela. Bajoyina-ke sasesiqala nje ukuthi sithaye izimali esizithaya sithenge thina amatikiti ethu okugadi imbiza sihambe ebulawayo siyabasifike khona. Uyabe siyabona la abazali siyabona isihlobo ukuthi kuthathe nala malanga amabili amathathu uyevakathe empilo kubona okwenzakalayo. Yikho ngivela khona iphashon yakhona ukuthi ubone ukuthi okay usizo esingalinika lapha yiluphi, usizo olufunakalayo yiluphi. Saqala nje ukunika njalo ngale ndlela.
Lo msebenzi mkhulu ngizwe kuthiwa lilo mcimbicimbi wokubuthanisa imali ngale mpelasonto khona ngapho ngaseNgilandi.
Yes, this Saturday mhlaka 29 e-church lapha engisonta khona siyenze esithi igala sicela ukuthi abantu nje bebuye bezigqokele kahle. Sizohlangana sonke sizame ukuthi sithama sento ukuthi njengoba sela sesihamba-ke kwi-next trip sila imali yokuthi sithenge ipenda, sila imali yokuthi sithenge ama-glove, sila imali. Umsebenzi wethu usu-attract-a abanye bangasuki beZimbabwe ngoba inkonzo singena khona ingena abantu abatsheneyo nje abavela yonke indawo e-Africa labantu abavela khonapha emizweni. So sibabaningi sikhuluma ulimi olufanayo ukuthi okay sifuna ukuthi sisize, sisiza ngalokhu, mina ngizasiza ngalokhu, kumbe mina ngizathenga ibhokisi yamagrafu, mina ngizathenga ipenda, kumbe mina ngizathenga sisiya khona khona ukuthi sisiphe ndawo.
Kungenwa ngemali yini kumbe njalo kuvulekile yini ukuthi umuntu wonke ongasowe inkonzo yangini abuye?
Sikuvulekile ukuthi wonke umuntu ongafuna ukubuya abuye. Esikwenzayo ukuthi sithi abantu bathenga amatikiti, esikwenzelayo ukuthi emalini yokuthenga amatikiti lena yikho lapho esiza khona imali yokuthi sengizezelile emalini zokudla lokuthi sithole imali yamadrinki khona phantu abathi nxabekile phela umuntu nxa emvakathele ekhaya kuyamele afikani. So siyabasiza amadrinki silokudla silakho into okwenzakalayo silaba abantu abagidayo abatshengisa i-art yakithi e-Africa ukuthi nje abantu bathole a-nice evening. It's a nice evening out.
Imalini ukuthenga itikiti?
Itikiti sayenza £20, itikiti eliyi-1. So amatikiti siyathengisela umuntu wonke ozabuya £20. I-£20 yana iza cover ukudla esiza aza kudla lapho ngoba siyaba sile-3 course meal like i-dessert, ne-starter, ne-main meal, ne-drink. So yona le i-$20 khonapho kuyona le i-$20 zangcebe ngitshwane ukuthi ihambe iyenzani iyesithengela-ke amapenda. Le eyinye ezakhava ukudla le ndawo lapho esenzela khona nje lokuthi sibe le good night sisonke iyabe ikhave lokho kodwa esalayo yakhona siyathenga amapenda siwahambise empilo sithenga ama-gloves kumbe sithenge okuyigqokana kwabantwana kumbe khonokho kufunakala ngaso leso sikhathi yikho siyakuthola.
Lo-ke lapha sizeke unkosikazi Semthenseni Sibanda ekhuluma-ke ngohlelo lwakhe olempilo Life Project lapho-ke abazabuthanisa khona imali yokuthi bayincedisa kuhlelo lwakhe lona lolu olwempilo. Okwamanje-ke ewelane sike siye kuntathele zindaba yethu untungameli Nkomo owe-Studio 7 yena-ke owethekelele ekolitshini lemfundo yaphezulu ele-William and Mary College esesigabeni se-Virginia khonapha ngaseMelika ukuyahlangana labasakhulayo ababuye bevela eZimbabwe phansi kohlelo olweyali. Siyakwamukela emsakazweni untungameli.
Yebo, ngiyabonga PJ.
Ungathi kafukamfu ngamafitshane ukuthi vele kathi uhambo lwenu lolu and njalo libathole benjani abasakhulayo lapha?
Ye, sizile-ke lamhlanje e-William and Mary College lapha e-Virginia. Silande abasakhulayo nje ngokutsho kwabo PJ abakuhlelo leMandela Washington Fellowship. Bagqiba-ke izifundo zabo namhlanje njalo abeZimbabwe babili kulo zikamayibere olwela amalungelo oluntu lo Godfrey Kurawone ongukansila weMashingo bonke behlangana abeMandela Washington Fellowship abasakhulayo laba abasepublishini le-William and Mary behlangana bonke laba vela emazweni atshiyeneyo bangama-20 lanhlanu abalaleli bazakhumbula nje ukubana basuke eZimbabwe kuma viki ayisithupha isikhombisa edluleyo bengamatshumi ayisithupha 60 abeZimbabwe behlangana bonke abasemakoalitioni atshiyeneyo khonapha emelika balikhulu abayinkulungwane rather esingathi i-1000 bagqiba ke izifundo zabo lamhlanje lapha ukhulumile uZikamayibere ekhuluma phambi kombuthano ngoba kulokuyifunction bagqiba ke izifundo kungani ngokuyigraduation so bekhuluma ngelakusasa leZimbabwe kubana hayi ngokubona kwakhe abantu kumele babophe isiqine sibele ngoba kulomsebenzi okubana ilizwe lilungiswe kakuhle uGodfrey yena uza kwethula la yamazwi akhe kusikhathana esilandelayo mhlawumbe kumizuzu kumbe kuhola elilodwa elilandelayo yena ke uzaphatha njalo udaba leZimbabwe lapho athi uzakhuluma khona ngokuphatheka kwabasakhulayo kudaba lokhetho lomnyaka ozayo.
Nxa sebegqibe izifundo zabo kanje bavame ukuhlangana lomongameli welizwe umongameli weMelika lo nyaka ke bayahlangana na
kuhlelo lwabo okuhleliweyo esingathi program schedule sabo PJ asibonanga lapho okulomongameli uTrump ukuthi uzahlangana labo okwamanje uTrump ngokwazi kwethu kasoze ahlangane labo ngoba kakhuko akukho kuhlelo lwabantu laba basifika ke khona ngapho eWashington DC bazaqala ukufika kusasa langolwesihlanu langomgqibelo babese siba nemihlangano ke okwamalanga amabili amathathu alandelayo khona ngapho then bebese besuka ke ngolwesine sebebuyela emakhaya njengokutsho kwakho itradition ngeyokuthi bebesinxa beqeda behlangana lo Obama yebo kodwa ke lo nyaka njengoba u-Obama sowasuka esikhundleni sokungu-Trump asikwazi ukubana kuza kwenzakala yini khonoko kodwa kuhlelo labo njengokutsho kwami u-Trump kasozahlangane labo kakho
ye yeah. Hayi mbongele kakhulu Ntungameli
ngiyabonga lami PJ
kulungile lapha ke kwezemidlalo intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yenguqu esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League.
Imidlalo iqale ngehola lakuqala emini lapho iqembu leChicken inedlale khona leqembu leBantu Rovers enkundleni eluveve njalo umdlalo ufike kumlindo uyacina iqembu leChicken linqobe nye 1 kanya. UDaryl Nyanduru uyohlohlela iqembu leChicken kodwa umqeqeshi wabo nozinti baleli qembu uJulius Ndlovu utshele intatheli izindaba ukuba banqobe ma-9-9 ngoba iqembu leBantu Rovers lalo lidlale kuhle kakhulu. Umqeqeshi weqembu leBantu Rovers uMthembu Ndlovu uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu labo loba bedliwe njalo basuke baphazamiswa yikungabi khona kwabadlali abambalwa abalimeliyo ababalisa imvimbi iFortune Spanda. UShadrack Nyawa kanye loDumisani Ndlovu yena ovinjwe ukudlala inhlanganiso ye-PSL ngemva kokuba itshengiswe ikhasi elilithanga kathathu. Emdlalweni wesibili obusenkundleni yeluveve oqale ngehola lesithathu iqembu leHowmine libe ngutshikelo bhanqa leZBC Kariba kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leWangeli Bhaqabule elitsholotshwe ngefo kanya eleyada linqobe leHarare City nge-1 kanya eleCapes United leleShabani Mine abe ngutshikelo bhanqa 0-0 kuthi eleFC Platinum linqobe leDynamos nge-3-1. Imidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa ngolwesine lapho iqembu leBulawayo City lizadlala khona lele Highlanders enkundleni yeBarber Fields eleBlack Rhinos lizadibana leLenkezi Platinum Stars enkundleni yeMorris Depot futhi eleTriangle lizemukela eleChapungu enkundleni yeGibo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge-2-1 ngeleBotswana okutsho ukuba liphutshe imidlalo yalo kumncintiswano weCOSAFA oqhutshelwa elizweni leMauritius linqotshwe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu njalo lingela ngitsho lowodwa umklomelo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Yesikhathi sethu yiso esingasavumi ukubana siqhubekele phambili lokhu esisonke esenza kwenza ke ukuvalelisa libe lelanga elihle. UPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.